ndaireva
muchakura ririko pamuchakuma kuchauka miridzo
ndaireva
achana matandeya kana ndaenda muchamira nariko
ndaireva ndaimboreva kura mwanangu uve kweta sevamwe ndaireva ndaimboreva kura mwanangu vechiremba ndidadeo vanakomana ndina ava marombe enzira vanasikana ndina vombeya vozeya chamakabata chamakasimudza chandichadada nacho chi zvandave hari yofa nzirofa ndaringa kumadokera vamwe voti zirere zirereo zvichagorera
Kungere